Simbise, mara kushingise, mara akupenyasha, kwanza uchengeta murumwa kuzakanaka. Mara wakanaka ndiri namata yoshino. Echitinesa ra Jesu Kristo, Stephen, Jesus is healing you. Believe God, shingisai, be strong. In the name of Jesus Christ I pray. Amen.